please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ayo mashoko emtungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitora mhiko semtungamiri wechimakumi mana nematanhatu kana kuti 46th president kuti vatange kutungamira nyika kwemakore mana anotevera. Asi vasati vatora mhiko, mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vapindawo munhoroondo semutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga uye vari mutema vane mumwe mubereki wekuAsia. Mukuzeya nyaya yaamai Kamala Harris, tabatawo mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa.
Izvi hazvisi kungonakira America chete, but tikuhopo kuti neAfrica, even Zimbabwe chaiyo, tichawanawo chidzidzo patinenge tichienkareja madzimai kutora maleadership positions, kuti tinenge tichishandisawo Kamala Harris semufananidzo yatinoti role model pachirungu yemadzimai ari kuita zvakanaka mumapositions eleadership mune zvematongerwo enyika.
Mushure mekutora mhiko vaBiden vabva vatora mashoko kunyika vachikurudzira kubatana.
I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane mukurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 muAmerica.
My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vati mashoko avaBiden akakosha zvikuru.
Mashoko avaBiden ekubatana akakosha. Mashoko ekuvakanyika. Uyezve mashoko anofanira kuti ateverwe nematano aripo ari pachena ekuita kuti muAmerica mudzokere zvakare pakuremekedza kodzero dzevanhu, pakuremekedza utongi hwejechetere, pakupedza matambudziko egweva rudzi kana kusorwa kana kumbunyikidzwa kwevanhu vatema.
Asi kekutanga makore akawanda hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo vaTrump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Munhoroondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive mutungamiri wenyika vaAndrew Johnson kuramba kuenda panotoreswa mhiko vainge vavakunda musarudzo vaUlysses S. Grant. Kunyangwe hazvo vaTrump vasina kuuya pakugadzwa kwavaBiden, mutevedzeri wavo vaMike Pence vanga varipo nedzimwe nhengo dzebato ravo remaRepublicans. Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBill Clinton navaBarack Obama vanga varipo pakugadzwa kwavaBiden. Vasina kuuya pane vaive vatungamiri venyika ndivaJimmy Carter, avo vasiri kunzwa zvakanaka. Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vavaTrump vari kuramba kutambira sarudzo, muWashington DC manga makazara mauto, mapurisa nevasori. VaTrump vasimuka mangwanani anhasi vakananga kuFlorida, uko vanenge vave kuenda kunogara. Asi vasati vasimuka, vaonekana nevatsigiri vavo paAndrews Air Force Base, Maryland, vakavimbisa kuti vachadzoka. Mushure megutora miko va Biden varikutarisirwa kubvisa mimwe mitemo yakadzikwa na va Trump vachishandisa masimba avo semutungamiri wenyika kusanganisira munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika mamiriro ekunze uye kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.